Apana matambudziko ezvemari akagadziriswa nehurumende. Isu takapedzisira kugara pasi nehurumende muna October. Kusvika pari zvinezvi hatina kumbobvira tagara pasi nehurumende. Tiri kutoona isu sevashandi sekunge hurumende haichada kuti igare pasi nesu titaure nyaya dzeraramo yevashandi. Zvekuti kutaura kwatiri kuita uku kuMinistry of Health kwedu kwatiri uku, vana mukoti nevamwe vese vashandi vezveutano ingati vari demotivated.
Saka poitwa sei semaone renyu?
Kudai hurumende yaita kuti paite kutaurirana pakati pehurumende nevashandi kuitira kuti maservices akwanise kunge achisimudzirwa, vanhu vakwanise kunga vachiva motivated, vakwanise kunga vachishanda vachibatsira ruzhinji rweZimbabwe. Decision yavari kuita, stance yavari kutora iyi yekunyarara, yekusada kutaura, yekusada kukurukura nevashandi, handoni iri nyaya ichati papundutso kuti ramangwana redu rezveutano, vanhu vedu vanotarisira kubatsirwa mumapublic hospitals vange vachibatsirwa zvakanaka. Nekuti pari zvinezvi vese vashandi vehurumende vezveutano vari demotivated, mweya yavo yakadzikira zvokuti, nokuti vari mumatambudziko akawanda avanonga vachitarisira kuti panofanira kuti pagarwe pasi nehurumende ichinge ichitaurwa ichigadziriswa.
Asika hurumende iri kuti vakoti vakawanda vari kuwirirana nayo nematano airi kutora, vachitoti imi sangano renyu ndora kutovhiringidza vashandi.
Ndezvekunyepa, kunyeperwa chaiko chaiko kuti pana vana mukoti vasiri kuwirirana nesangano reZimbabwe Nurses Association. Ndo manyepo iwayo ari kuitwa. Pakati pevana mukoti vose venyika yose tiri pamwe chete takabatana tinowirirana panyaya yekuti vana mukoti vanofanira kushanda flexible working hours. Zvinova zvinhu zvakatsinirwa nedare guru reHigh Court rikati hurumende inofanira kuti vana mukoti vashande flexible working hours. Takavadya kaviri, hurumende yakadyiwa kaviri. Zvakataridza izvo kuti hurumende haina mafacts. Hurumende zvairi kutaura iri kuda kudzvinyirira vanhu.